mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDCT inotungamirwa naamai Tokozani Kupe inonzi iri kuronga zvekuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira madhishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavo nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana nemakumi mana nevanomwe 8147. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vese vakabatwa nechirwere ichi munyika. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevanomwe 47 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere 7678. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo muMVCT inotungamirirwa naamai Tokozani Kupe. Umo vakuru vebato iri vave kuda kutora matano ekuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe uye nhengo yeNational Council vaPaul Gorekore. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekusvibisa zita rebato. Mumashoko kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaKalipani Pogeni vakati izvi zvakabuda mumusangano weNational Council wavakaita nemusi wesvondo. VaBebe vakaudza dare repamusoro kuti amai Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Munzora vari kushandisa mari dzebato zvisina kunaka uye vari kutyora bumbire remutemo webato nekuita zano ndega pane zvese zvavari kuita vasingateerere mutongo weSupreme Court wekuti vadzokere kuutungamiri hwa2014. VaGorekore vakatungamira vechidiki muHarare kutora muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House vachiti vanoda kuti utungamiri hwese hubatane. Hatina kukwanisa kubata vaPugeni kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGorekore.
Ini handisa ndaiona tsamba iyoyo ende ndiri kutarisirawo kuti kana kune tsamba yakadaro handisa ndaiona. Kana ndaiona ndichaonawo kuti inenge yakamira sei. Asi pari zvino ndinoziva kuti pane zvatakaita isu vechidiki takatsanangurira leadership takainyorera tsamba ndikaitsanangurira kuti matanho atakatora akakonzereswa nei ende takananga kupi tiri kubva kupi. Ndakanyora tsamba musi wa14 na-acting president Dr. Kupe ende zvikungotarisirwa kuti vapindura vasati havo vapindura. But I am expecting kuti vakapindura vachapindura and I am expecting kuti vakanzwisisa zvandakatsanangura mutsamba iyoyo nekuti mutsamba imomo takavatsanangurira kuti hakuna munhu ari kurambidzwa kunge achipinda paofisi se zvakanga ari wo reasons kundisa spenda nao saka takatsanangurira tikadai hakuna zvakadaro vakange vaitora danho iroro vasina kunge vatsvagiridza kuti mashoko avainawo ndeichokwadi here kana kuti ndeimanyepo takavabudira zvakare pachena kuti chairman committee vakange vauyawo kuharvest house vakakwanisa kuona kuti kwakanga kusina kana leader kana mushanda airambidzwa kupinga asi aive nemashoko ekunyepa vakange vaudzwa kuti vakwanisa kunge vachindisuspenda
Organizing secretary vedu vabebe vakauya tikave nenguva navo yekuti vachinzwawo kubva kuexecutive yeHarare vechidiki kuti zvii zvakange zviri kuitika pamuzinda ende vaida kunzwawo kuti mashoko avakange vanzwawo aive echokwadi here saka takavatsanangurira tikavatsanangurirawo ivo vakazvionerawo vega kuti hapana kana munhu airambidzwa kupinda ivo vakapinda tikakwira tikaenda mufourth floor tikaita meeting tose kusvikirawo vanzwisisawo vakaenda vakatora mashoko kwatiri avakati vari kuenda nawo kuleadership kunotaura navo kuti vatsaye kuvaudza kuti vanzwisise kuti vechidiki donzo redu nderei
nhengo yenational council yemdct vapaul gorekore vange vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kuyambira madzishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavasingazivi mutungamiri weatus vaobert masaraure vanoti mamwe mapato ezvematongerwo enyika mamwe masabhuku nemamwe madzishe vari kutyidzira varayiridzi munharaunda dzavanoshandira vamasaraure vati sangano ravo richatanga kuendesa vanoita izvi kumataro edzimhosva kana vakasamira kuchidzira nekushungurudza varayiridzi tabata vamasaraure tikatanga nekuvabvunza kana pane chati chaitika pakati pevarayiridzi nehurumende
tichisvika muvhiki rechina tiri kuona kuti hurumende yakangokwanisa kutsanangurira ruzhinji rwezimbabwe kuti varayiridzi vanotambira mari asi haisati yasvika panhano yekuti ichitiwedzera mari kuti tikwanise kuwanawo zvinobatika
muzvikoro makamira sei chii chiri kuitika kuzvikoro uko imwe muri kudzimba dzenyu
tiri kutarisa muzvikoro medu maramba makavhurwa asi vana engori bvunga mupopoto vana vachirwisana vachitora zvinodhaka vamwe vachiita zvepabonde mumaclassroom chaiko zvinove zvinhu zvatoshoropodza zvikanyanyisa tichikomekedza hurumende kuti dai pari zvino yambovhara masuo ezvikoro yapedza kuvhara masuo ezvikoro tidzoke tiite nhaurirano tigadzirise gakava riripo renyaya yemuhoro tapedza kugadza nyaya yemuhoro totarisa nyaya yekuti mazamanishoni aendeswe mberi azonyorwa muna 2021 totarisawo tichinje nyaya yetransition yemagrades yevana kuti vanozobva grade 1 grade 2 vanobva form 1 form 2
pane zviri kuitwa here nehurumende
tichitarisa panguva iyoyi tiri kuona varayiridzi ava vari kukundikana kuenda kumabasa vari kusangana nenhuna dzakasiyana-siyana kusanganisira one tinonzwa kuti pane kushishidzirwa kuri kuitwa kwekuti vangazogurirwa mihoro yavo kana varega kudzokera kumabasa izvi zvatoda kuzivisa varayiridzi vese kuti hakuna munhu achazogurirwa muripo wake nekuti kugurirwa muripo wako waunobhadharwa muhoro wawakatarisa zvinongozoitwa chete kana uchinge waendeswa padisciplinary hearing wachinge waonekwa uine mhosva wozoitwa uturwa semutongo wekuti ndo danho razotorwa panyaya yedu hapana matanho akadaro atatorwa
tinonzwazve kuti mave kuita sekukonana nemadzishe nemasabhuku chii chiri kuitika pavamasaraure
pane varayiridzi vari kushishidzirwa munharaunda dzavanogara vachishidzirwa nevatungamiriri vemapato vachingashishidzirwa nevakuru vematunhu madzishe nemasabhuku tinoda kuzivisa madzishe nemasabhuku nevamwe vese vemapoka akasiyana-siyana kuti nhuna dzatinadzo tiri kupa employer wedu hongu kwamuri ihurumende isi hurumende yedu asi ari employer wedu zvakare saka tinokurudzira vamwe vose vasiri munyaya iyi kuti vabude hatidi kuti vapindire nyaya yavasingazivi tichazomanikidzwa kuzengeta kuendesa vanhu kumapurisa nekuita malawsuits kana vanhu varamba vachikanganisa ugaro hwevarayiridzi vedu muzvikoro kuti kalenda yekudzidza haina kuumbwa, haina kuti cast in stone, iri flexible zvekuti inoramba ichigadzirika kuti ienderere nekuadapta. Asi tokurudzira nekuti hurumende iite chimbi-chimbi kugadzisa nyaya iyi, vana vedu vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza panguva yakaoma kudai.
Avo vange vari mutungamiri weArtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vanomirira varairidzi vari kudzidzira basa vanoti nhasi muvhuro vari kuendesa gwaro renyunyuto kuparamende, kumahofisi egurukota rezvemari, kuhofisi yemutungamiri wenyika, kumahofisi ebasi rezvedzidzo yeprimary nesekondary nemamwe mahofisi, vachigununa kuti 150 RTGS pamwedzi yavari kupiwa haina chairi kuvabatsira. Umwe wevamiririri ava vaWalter Muzamani vaudza Studio 7 kuti varairidzi vari kudzidzira basa ravo vave kuita zvechipfambi nekukorokoza kuti vakwanise kurarama. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isingadayirwi.
Isu semastudent teachers ari muZimbabwe tiri kurwadziwa nekushushikana nekuda kwemari yatiri kupiwa inova iyo 150 RTGS per month. Takambozama kumbokumbirawo kuhurumende tichishandisawo makoleji edu, asi takangoona zvakangonyarara ende pasina chiri kumboitwa. Saka nematambudziko acho ari kuramba achiwedzera zvekuti takuona kuti pakuita marriage breakups nekuda kwekuti vanenge vari kuteaching practice vakupedzisira vakuita zvechipambi kunyange vakaroorwa. Chiro vasina kuroorwa vakuita zvechipambi kuitira kuti vakwanise kuwanawo mari yekuzviriritirawo neyekukwanisa kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pavanenge vari kuteaching practice.
Mataura pamusoro pevamwe vanhukadzi vari kudzidzira kuita varairidzi, vamunoti vave kuita zvisina kufanira, zvinoreva here kuti vamwe vanhurume vari kudzidzirawo kuita varairidzi havasi kuitawo zvisakafanira izvi?
Tiri kuona kuti vakomana futi vanhurume vari kupedzisira vakuitawo zvinhu zvinosungisa, maillegal tradings ekuti even kutotengesa madrugs kana kuti zvekutoenda mumigodhi chaimo zvisiri pamutemo, zvekuti basa ravo rinenge ravakunetsa kuita nekuti nguva zhinji vanenge vakupedzera vachitsvaga mari.
Saka vaMuzamani, chii chamaronga kuita nhasi nevamwe venyu pamusoro penyaya iyi?
Tiri kutoendesa petition kana kuti gwaro redu renyunyuto, tiri kutoriendesa kuparliament, toriendesa nekuministry ya tertiary education netreasury, tichitarisirawo kuti pamwewo zvichemo zvedu zvichagadziriswa.
Umwe wevamiriri vevarairidzi vari kudzidzira basa vaWalter Muzamani. Rechitungwisa nhasi riri kuparura nzvimbo ichavakirwa Civic Center yeguta iri. Mutauriri wemunisipariti yeChitungwiza vaLove More Mayor vaudza Studio 7 kuti nzvimbo iyi yakagovirwa kuti ivakirwe Civic Center mugore ra1980, vachiti hazvichagoni kuti kanzuru irambe ichishandisa nzvimbo pachikoro pairi.
Isu sekanzuru yeChitungwiza muzuva ranhasi tichange tichiparura patsva urongwa hwedu hwokutangisa kuvaka maofices edu panzvimbo inonzi iyo Town Center, uko kwakagara kuine urongwa kubva mugore ra1980 kuti kuchange kuchizovakwa maofices ekuti tinge tichishandira.
Vameya, sei iko zvino? Sei urongwa uhwu hwazvonzi huzadzikiswe iko zvino?
Urongwa uhwu hwakauya kuburikidza nenzvimbo yatiri kushandira iko zvino, chinova chiri chikoro cheZengeza. Saka tiri kuti isu mukupera mukuvakwa kwemaofices aya tichasiyira vana vemunharaunda mukana wokunge vachishandisa chikoro ichocho zvekare.
Vanhu vachaungana nguvai uye vanotarisirwa kuvepo ndivanani?
Urongwa uyu uri kutanga munguva dza1 masikati, uko kuchange kuchiuya vazhinji vachange vachikutira muurongwa uhwu. Achanga aripo anoremekedzwa vanenge vari ivo vatiri kuti Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti, ndo vachange vachitipa mashoko panguva iyo yatinge tichizarura mukana ushu.
avo vange vari mutauriri wemunicipality yeChitungwiza valavumo meya vari parunare kuChitungwiza neStudio 7. Zvichakadaro mukuru wesangano rinomirira vagari veChitungwiza reChitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vanoti sevagari veChitungwiza vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo kanzuru yanga ichishandira pachikoro ichitorera vadzidzi nzvimbo yakawanda. Muzvare Kuvheya vanoti chinongodiwa nesangano ravo ndechekuti zvese zvinoitwa parongwa uhu zviitwe pachena.
Ichokwadi Chitungwiza guta rose riri kupembera nenyaya yechirongwa chiri kuitwa cheGroundbreaking yenzvimbo yekunoratidzwa nzvimbo pachazenge pachivakwa Civic Center yedu.
Vagari veChitungwiza vanofungei pamusoro penyaya iyi sezvo muchigara muchinetsana nemunicipality pamusoro pemagariro evanhu?
Sevagari chinhu chatinotambira nemaoko maviri nekuti kanzuro yedu iko zvino iri kushandira pachikoro nekushomeka kwezvikoro zvino zvakatiomera. Tinovimba kuti kana tavaka Civic Center iyi chikoro vana vachawana imwe nzvimbo zvekare yekushandira nekuti chikoro chavari kushandisa sehead office yeChitungwiza. Saka tinotambira danho iri nemaoko maviri uye tinokurudzirawo vanhu kumativi kuti vatiite mudeme mudeme kuti Civic Center yedu yeguta reChitungwiza iwanikwe ichivakwa nekukasika.
Saka munotii kuvakuru veguta renyu?
Taikukumbirawo management nekanzuro yeChitungwiza yose kuti pachaitwa mudeme mudeme nekuti isu sevagari tichabatsira nepatinogona. Vamwe vachaunza zvidhinha, vamwe vachaunza mari, vamwe vachaunza simendi. Taikumbira kuti pasave nehunjirire ngazvinhu ngazvive netransparency kuti tikwanisa wanikwa tichipa takasununguka. Tinotenda zvikuru naPDC vamuguti vari kuuya kuzotanga nekuona basa iri. Tinotenda kuti tichave nengo yakanaka yeGroundbreaking yeCivic Center yeChitungwiza.
Avo vange vari mukuru weChitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvheya vari parunare kuChitungwiza neStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pevana vechikoro makumi maviri veLoreto High School kuMidlands Province vambomiswa kuenda kuchikoro mushure mekubatwa vachiita zvepabonde mumwedzi waChikunguru. Herald rinoti zvipatara zviviri zveChitungwiza neSali Mugabe zviri kubhadharisa vanhu $20 uye $40 kuti ivape magwaro ekunyepa kuti havana chirwere cheCovid-19. Magwaro aya anodikanwa mukufamba kunze kwenyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zamunotanzi mugabanga ribheda pana Munangagwa vinda vachii kuchinwa maZimbabwe muchikanganwa chezure nehope. Mugabe naMunangagwa vakafanana vese vaiwe vaiita utsinye. Takadzvinyirwa kubva time yamugabe kubva paakadyiwa maelections ma 2002 naPresident Tsvangirai ndipo tatanga kutambudzika zvakanyanyisa kupfuura kubva 1980. Munangagwa naMugabe vamwe chete, please musatombofamba kanigira. Remember kuti akasvika matrillions matranquillion panyaya yamugabe. Taitenga chimwe nema 850 billion. Musakanganwa izvo. Tsvangirai paakazouya ndipo tatanga kudya chingwa tichienda kutauni nema 50 cents. Pamusaka patsvangira asi Mugabe akaita izvozvo. Mugabe naMunangagwa vese vane usinye. Munangagwa atiuraya vafanana, please.
Ini ndiitwa Tshaona Mchini Bamba, Northwest South Africa. Baba vataura zvakakuru achaichai, vataura chokwadi pamusoro penyaya yeend time yekuguma kwenyika. But pane pandisina kuona zvakagutsikana pano kushaika kwemunhu handi kuguma kwenyika. Ipapo ndiropikisanapo kana munhu atoshaya ashaika uyaye vati nepari guva pacho totonyerawo kuti rest in peace. kutadza kuti mweya wako unepo unonga wakazorora kwatinofungidzira kuti ndoko anonga uriko achirarama so nyika yako inenge isati yaguma kana vanoita zvechivanhu chaivo vanotondosvika paata kuti tamudzora kumusha uitwa zvinoitwa ipapo kumudzora mweya uya futi wavanotaridza kuti unorarama so kufa kwemunhu hakusi kuguma kwenyika
Magadiko Studio 7 Chris Fire Gumromo throw message kune kuna donor kuno match with what I'm going for. Kunoku like looking speed from kune vanhu vanoma one years but donor there I be already pan some cigar. Obo ona tumundo ngodo unotira mutaunu chingodiri taikumurozi ingadai rasvika udhunga rakwanisa kubatsoi vanhu vekunoku zvido kuna anono aijena vati kusvitsiro meseji kuna dhona vanhu vari pamawani otherwise zvakaona something maybe zvinoona kufamba zvirinani
pamusoro pamusoro kwazvo kwazvo ana mukoma jonga ndimira na blessing zulu ana mukoma tanuka wande vangotaura zvishoma pamusoro maerano nehurumende yezimbabwe mabatiro ainoita vashandi vayo iri kuvabata zvakasiyana siyana iri kuvabata ichitora vamwe ichivaisa pamusorosoro vamwe vachivaisa pasi pasi mabatiro ainongoita zvimwe chete mhuri yezimbabwe yose haioni ine hanya nevana vezimbabwe uyezve zviri kuitika ruzha nebopoto riri kuitika mukati mepato remdc zvinhu zvatinochema kuti dai zvaibvira kuti vanzwanana kuti avo vakaita sana Douglas Mwanzura na Tokozani Kutu vari kuva vachizoshandiswa zvavari kuitwa nhasi vari kushandiswa nezanu pf
Marari Studio 7 pamwe chete nevatereri kunyange muchichuza vanhu vanotakura pastudio 7 vamwe ndo varidzi vayo vestudio 7 because takudhara tichitumira mavoice record hapana zvamuri kutombovhindura hapana zvatina zvatambonzwa kuti mavoice radio ari kuendepi tinongotumira kuti hatina zvamamusi kutipindura saka tichazuti studio 7 yacho pamwe inekodzero yekuti inotaurwa nevanhu vakaita sei pamwe yakaita sesu zvedu hatikwanisi kutaura pastudio 7 ipapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica kwazara mazuva gumi nemashanu kuti america iite sarudzo dzemutungamiri wenyika vatange vachikwikwidza ndiva donald trump verepublican party navajoe biden vedemocratic party vanoongorora zvematongero enyika dr rodrick machekano vanoti vatrump vari kudzokorora zvavaimbotaura vapasarudzo dzemuna 2016 izvo vanoti hazvisisina simba rakanyanya muvanhu dr machekano vanoti vabiden vari kuvimisa kusimbaradza nyaya dzezveutano kuti vanhu vasabhadhara mari yakawanda uye vachiti vanoda kushandira kubatanidza vanhu
tinoona kuti makwikwi pakati pevarume ava va Biden na va Trump achiri kungoenderera mberi asi vhiki rapfuura va Trump vakaita ivo marali I think anokwana kuita maviri vachiunganidza vanhu kuti vange vachivataurira zvavanovavimbisa asi va Biden vari kuitawo small rallies kwete kuti havaunganidze vanhu vakawanda ayo vanongofamba mumacommunity vachitaura nevanhu vashoma vashoma saka vachiri kuramba vachitaura nevanhu veamerica kuti vawane rutsigiro rwavo mumakwikwi ari kuuya
vatrump pavanenge vachiita marali avapa pane zvavanodoma here zvavanoda kuti vaitire vanhu kana vakasarudzwa vechipiri
vatrump kuti unyatsoona kuti programu yavo chaiyo yavari kuda kuti vavhoterwe kuti vaiti ndei inoti netsei nokuti ndinovimba kuti vachiri kungoramba vaine slogan yavo iyayo kuti making america great ivo vachiratidza kuti vanonge vachisimbisa nyika vanosimbisa mauto uye vane kudoma majudge anoenderana nemaonero anoita marepublicans ndozvinhu zvavari kututumidza pamusoro asi chinhu chatinonyanya kuona chavasiri kutaura nacho pamusoro pezvazvo inyaya yeikonomi nokuti pari zvino kuti vange vachitaura kuti vanotsikudzira ikonomi varivo vakabata matomu vanhu at the same time vari kutambura ikonomi inenge isina kumira zvakanaka saka havasimbotaura zvokuikonomi mazuva ano
kutakatasa kuna vaBiden chii chavari kuvimbisavo chamati manzwa kuti vangagona kuzovaitira kana vakabudirira musarudzo
chinhu chikuru chandakaona chiri kutaura vaBiden chinova chinogona kuita kuti vanhu vainge vanovasarudza kubatana kwenyika vari kutaura ivo vaBiden kuti ivo vachaunza kubatana kwevanhu muno munyika kunova pari zvino vanhu tingati pane kukakavadzana kwakanyanya asi vaBiden vari kuvimbisa ivo vachiti izvo ini ndichava mutungamiriri wemarepublicans nemadhemocrats nyika yedu yanyanya kupatsanuka ndinoda kuti tibatanidze vanhu tive pamwe tinoshanda pamwe chete tichishandira america yedu chimwezve chavanonyanya kuratidza kuti ndo chavachada kuivo kuita inyaya yekuramba vachisimbidza health care utano hwevanhu vachiti ivo vachange vachiprotekta kuchengetedza inonzi Obamacare iyo yakasiya yaitwa navaObama inopa vanhu mukana wokuti vawane kurapwa nemutengo uri nani
kana mukatarisawo ruzhinji rwevanhu vanoratidza kufarira here sarudzo idzi kana tichienzanisa namamwe makore apfuura
ndinoona sokuti vanhu vari kutarisa kuti dai vanga vavhota vataure zviri mumwoyo mavo nokuti ndinoona sokuti pari zvino vanhu vakatovhota tinonzwa sokuti vanenge vanotodarika more than 8 million already saka zvinenge zvinoratidza kuti pane interest yevanhu yokuti vavhote and ndinotarisira kuti then vanhu vakawanda vachavhota by the time pachaitwa maelections chaiwo
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7 kuna Oliver Mtukudzi seiko mari sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa zvange zviri munhau dzanhasi MDCT inotungamirwa naamai Dhokozani Kupe inonzi iri kuronga zvekuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe rimwe sangano rinomirira varayiridzi
rino yambira madzishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavo nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC, muchiti moswera zvakanaka.